Vamazi vataura mashoko aya pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare.
Under these heavy attacks.
Tinozviziva kuti Israel iri kuda kuparadza zvizvarwa zvePalestine, ndikusaka vari kukanda mabhomba asingaperi aya vobva vada kuwanda nechigunwe. Iko zvino 65% yezviuru zvaurayiwa madzimai nevana. Hakuna mvura yakachena yekunwa, hakuna chikafu nepekugara, hakuna magetsi. Nyika dzepasi rese dzinofanira kumira nesu panguva yakadai, kwete kungoramba dzakanyarara.
Mumiriri weIsrael muZimbabwe, Zambia neBotswana, amai Ofa Fahi, vati zvinoshamisa kuti Palestine iri kuona kuipa kweIsrael ichitadza kuona mabasa akaipa ari kuitwa neHamas.
I'm a bit surprised that the Palestinian ambassador took side with a murderous terror organization like Hamas.
Zvinoshamisa kuti mhando iri kuzivikanwa kuti iHamas, asi Palestine iri kuda kupomera nyika yeIsrael mhosva yaisina. Hamas ndiyo yatiri kurwisa nekuti yakauraya zvizvarwa zvedu nenzira inorwadza moyo. Ndiani munhu angaramba akanyarara mhuri yake ichipera kuurayiwa? Chero dai zvakaitika kuZimbabwe ikoko, munofunga kuti hurumende yenyu yairamba yakanyarara here? Israel haina mhosva.
Vati kupedza matambudziko ari muGaza, Palestine inofanira kushanda nedzimwe nyika kurwisana neHamas.
They can just give up the terrorists, they can extradite them.
Kana chikwata cheHamas chikapedzwa chese, zvinhu zvose zvinonaka. Saka Palestine ine chichambe chekuti midzi yese ine chikwata ichi muGaza idzurwe. Ndiyo yega nzira ingaunza kugadzikana muGaza. Saka pane kutipomera mhosva, Palestine ngaipomere pese pane Hamas nepavanochengetera zvombo.
VaAlmasri vatsoropodzawo America vachiti ndiyo iri kubatsira Israel mukuuraya zvizvarwa zvePalestine zviri muGaza.
That's the first Palestinian martyr.
Tinozviziva kuti America iri kushanda neIsrael nekuti takaona zvombo zvakabva kuAmerica mushure mekunge zvashandiswa kuparadza zvivakwa zvemuGaza. Tinoshora zvikuru kuita kuAmerica uku nekuti iri kuda kushandisa masimba ayo pasina kufanira.
Asi mutauriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe, VaLawrence Sosha, vaudza Studio 7 kuti America iri kuda kubatsira zvizvarwa zvePalestine kwete kuzviparadza.
Secretary of State Antony Blinken has spoken with Palestinian Authority President Mahmoud Abbas.
Nyika yeAmerica kubudikidza naSecretary of State vaAntony Blinken vakataura nemutungamiri wePalestine vaMahmoud Abbas vakabatawo maoko nekuda kwevanhu vakaurayiwa muGaza. Vavaudzawo kuti vanhu veHamas havasi vanhu vePalestine, uyo America icharamba ichirwisana nemapato ese anopfurikidza mwero. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakavimbisawo rubatsiro rwemari inosvika mamiriyoni zana kunyika yePalestine kuti vari kugara muGaza vabatsirike.
Nezuro mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakashanyira Israel vakapa rutsigiro rwavo kunyika iyi. Vakatiwo America ichapa rubatsiro kuvanhu vePalestine vakavhiringwa nekurwisana kweIsrael neHamas. Mutungamiri wehurumende yeBritain vaRishi Sunak vashanyirawo Israel nhasi uye vati vanomira nevanhu nehurumende yeIsrael. Hondo iyi iyo yakatangwa neHamas ichirwisa Israel musi wa7 Gumiguru yauraisa vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana masere kubva kuIsrael neGaza inove pasi pePalestine. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.